Ini ndini Jonga Kandemire ndichiti ene musore naudza nhasi muvhuro kurume 19, 2018. Mutungamiri wenyika vaemarsoni Mnangagwa vanoburitsa mazita emakambani pamwe nevanhu vanonzi vakaburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Musangano pakati pegurukota rezveutano Dr. David Barrenyatwa navanachiremba navanamukoti vari kuramwa mabasa waitwa nhasi muHarare unotadza kuburitsa chimuko. Varayiridzi voronga kuramwa mabasa zvichitevera chisungo chabuda mumusangano waitwa nevamiriri vemasangano evarayiridzi vose muHarare nhasi. Sangano reUnited Nations rinoti riri kugutsikana negadziriro dzesarudzo dzaitwa nehurumende yavaemarsoni Mnangagwa panguva iyo vaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe vari kunyunyuta kuti vakabviswa zvisiri pamutemo pachigaro. Uwandu hwevanhu vanobva muChirundu neKariba vari kuenda kuzvipatara zvekuZambia kunorapwa hunokwira nekuda kwekuramwa mabasa kwavanachiremba navanamukoti vemunyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvino mubato reMDCT zvichitevera musangano wakaitwa nezuro kuvulawayo nevari kuti ndo vakafanobata chigaro chemutungamiri webato iri Muzvare Tokozani Kupe, ukuwo vakasarudzwa nebato kuti vafanotungamira vaNelson Chamisa vachiitawo mumwe musangano mugweru pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. Izvi zvave kureva here kuti bato reMDCT rave kutsemuka? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 6080, 15580 ne 15460 kHz mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwawo kutifarira paFacebook peji redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu.